905 and 2005 UTC right after the international news.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chikunguru 7 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nemuvhuro kusvika pamazana manomwe nemakumi matatu nevana, kana kuti 734 vafa vari vapfumbamwe. Vana mukoti vepachipatara chikuru chemuchinhoi voratidzira vachitsigira vamwe vavo vakasungwa nezuro muHarare. Vanhu vakawanda vanobatana mukuchema amai vemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nemuvhuro kusvika pamazana manomwe nemakumi matatu nevana, kana kuti 734 vafa vava vapfumbamwe. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu gumi nevasere nezuro. Pavanhu ava pane gumi nevatanhatu vakabva kuSouth Africa, vaviri vari vanhu vagara vari munyika. Munhu akafa nezuro mugari wemubulawayo. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika zana nemakumi mapfumbamwe nevanomwe, kana kuti 197. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika yose vadarika zviuru makumi masere nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevana, kana kuti 80,654. Vana mukoti vepachipatara chikuru chemuchinhoi varatidzira nhasi vachitsigira vamwe vavo vakasungwa nezuro mushure mekuratidzira vachida kuwedzerwa mari dzemihoro uye kuwaniswa zvikwanisiro zvekushandisa kana vari pamabasa. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vakoti ava vanga vachisvika zana varatidzira nhasi vachiti nhengo dzavo dzakasungwa nezuro dziburitswe muusungwa, uye kuti hurumende ivape mari dzemihoro nemadhora ekuAmerica pamwe nekuvawanisa zvikwanisiro zvekushandisa. Murongi wemabasa muboka rinomirira vana mukoti reZimbabwe Nurses Association, kana kuti zina remakonde muzvare nyarai mapepa, vati havatatya kusungwa sezvakaitwa vamwe vavo nezuro uye vaneta nekutisidzirwa nehurumende.
Nyaya kuti zvinhu zvibhendi inyaya yekuti isusu taida kuti tinzwikwe nehurumende, titaurirane nehurumende, yeti vakuti victimize, vakusunga vamwe vedu, of which is not proper. Saka tochemera ani panguva inoyi. Iye zviri kutya kusungwa kana kusatyaka, takutongoda kuti timire nevavo, because ivo vacho vakasungwa vachimirira isusu, welfare yedu isusu tese. Saka tofanira kutongomirawo navo kuti zviti.
Mumwe aratidzira nhasi vaDesire Masango vati zvave kunetsa kuti vaende kubasa sezvo mari isakwane kuti vaende kubasa pamwe nekuraramisa mhuri dzavo.
Chikafu and the other issues afana nemafees evana hazvichakwana pamari yatudi yatokutambira. So pamwe pacho unovaimbotoka chando part-time yako uye unombosubsidize uchiuya kubasa, but izvozvo you find kuti zvese zviri down, in the sense kuti economy izvo zviri down, mamwe mari chataiita munhu achakwanisa kukwanisa kubadara maumaseja rawa hii ndo chinusha ndo wakana muri tu muna uta uda munu wana uda muna repermanent saka we find it atishato mkwanisa uti unudi unenda ubaza za chose
vamwe wana mkoti vipa zvipatara zvepararenya atwane chitungwiza varatidzirawo nhasi vachitsigira vamwe vavo vakasungwa nezuro vakoti gumi nemumwe chete vakasungwa nezuro vamiswa pamberi pedare nhasi muHarare vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo une chekuita nekuchengetedza kuvharwa kwenyika kana kuti violating national lockdown regulations. Mutongi wedare apa vakoti ava mukana wekubhadhara mari inoita chiuru chimwe chete chemadhora emaRTGS pamunhu kuti vatongwe vachibva kumba uye vanofanirwa kuzviratidza kumapurisa ari pedyo nepavanogara kamwe chete pasvondo. Mutungamiri wezvina munyika vaEnoch Dondo vati kusungwa kwenhengo dzavo hakumise kurama mabasa vachiti vamwe vakoti nevanovayamura muzvipatara vatotanga kuramwawo mabasa nhasi. VaDondo vati mari inosvika chiuru chemadhora nemazana mashanu yapiwa vakoti nhasi nehurumende haina zvainokwana vachiti vanoda kuti vakoti vabhadharwe nemadhora ekuAmerica.
Vanamukoti vari kuti nyika yose vachaenderera mberi vichira mamabati endi vabva vajoinwa vamwe madoka nemamwe vose mahealth workers nemanet managers masinda incharges vakavambosara ari vakajegera vichirapa vichiita maemergency vabva vatora mwavo mabasa kutanga nhasi zvekuti dai hurumende yaita nekuchimbikidza yabatsira vana mukoti
vakoti veMuHarare vakatanga kuramwa mabasa mwedzi wapera vachiti vanoda kuti vabhadharwe nemadhora ekuAmerica. Hurumende yakati yawedzera mari dzevashandi vehurumende nezvikamu makumi mashanu kubva muzana uye kuvapa madhora makumi manomwe nemashanu ekuAmerica pamwedzi kwemwedzi mitatu, asi izvi hazvina kutambirwa nevashandi vehurumende vachiti hapana hurukuro dzakaitwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro kuti vachaita sei nevashandi vezveutano vari kuramwa mabasa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Kanzuro yeguta reHarare inoti boka revanorarama nekuzviitira mabasa emaoko ravhurwa zvakare muguta iri, asi pachiteverwa zvakasimba mitemo yezveutano yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Kanzuro yazivisa nezvekuvhurwa kwemusika wekopakabhana Traders Mall, uko vachange vachitengesera mumusika uyu vachange vachibhadhara madhora mashanu emari yekuAmerica pazuva. Kanzuro yazivisawo kuti musika mukuru weMbare wave pedyo nekuvhurwa zvichitevera kuvandudzwa kwavanga uchiitwa kuti ufambirane nenyaya dzekuchengetedzwa kweutsanana. Vanorarama nekutengesa vanoti vanotambira nemufaro kuvhurwa zvakare kwenzvimbo dzekutengesera uku, vachiti vazhinji vavo vanga vave kunonga svosve nemuromo kubva pakadzikwa mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu nesenzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, vaSamuel Wadzai, vanoti vanotambira danho iri nemufaro, asi vanofunga kuti madhora mashanu ari kunzi vanhu vabhadhare pazuva kumusika wekopakabhana imari yakawandisa. Asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti musika wekopakabhana Traders Mall hausi musika uri pasi pekanzuro yeHarare, izvo zvinoita kuti vasave nechekuita nekutarwa kwemari dzichange dzichibhadharwa pazuva. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano reSurvival Vendors Union of Zimbabwe, Wobei Mwari Wangu, vatiwo sesangano vanotambira danho rekuvhurwa zvakare kwemisika iri, asi vanoona sekunge mitemo yekudzivirira kupararira kweCOVID-19 yakanyanya kuomera vanhu, sezvo vachitarisirwa kutenga voga mishonga inouraya utachiwana kana kuti masanitizers pamwe nezvekuvhara kumeso kana kuti maface mask. Hatina kukwanisa kubata varidzi vekopakabhana mall kuti tinzwewo divi ravo. Ngati nzwe urukure ya taita na wawadzai ipanyaya iye.
Ayo wadano ili tinori tambira ne mufaro mkuru. Inofunga mno tondela mkoma jonga kuti changa chakara chiri chishubilo chedu service yetu kuti makanzura ne urumende waone za wanga itapanya ya kubatira informal sector kuti dzokere pabasa. Vanhu vari kufa nenzara mudzimba. Hapana rubatsiro watakambowana kuti tikwanise kurarama munguva yelockdown. Saka zvanga zvichingomeka sense lezvekuti tibatsirwe kudzokera kundoshanda. Tinozviziva kuti chirwere ichi chirwere chakaipa chose, asi zvazvangoenderana nenzara yanga iri kusangana nevanhu mudzimba.
Tiri kunzwa kuti iko kukopa kabhana vanenge vachishandira ikoko vari kutariswa kubhadhara mari inoita madhora mashanu ekuAmerica pazuva pamunhu. Munotambira sei mari dziri kutarwa idzi?
Mari yakawandisa. Yakawandisa chose and isusu seboka atisi kuitambira nekuti tikatarisa mamiriro akaita zvinhu izvezvi nenhau yokuti tangata nenguva yakareba atisiri kushanda. Imari yokuti vashoma vanogona kuiwana kunge vachiibudisa pazuva rega rega. $5 mari yakawandisa. Otherwise zvichanetsa kuti vanhu vange vachikwanisa kuwana mari idzi, vaiwana mukwana mukana wekundoshanda nokuti mari yakawandisa iyoyi.
Asi munotambira sei iro danho raitwa nekanzuro yeHarare kuti inge ichivhura mimwe misika kuti mukwanise kudzokera kumabasa?
Nyaya yekuti informal sector idzoke pabasa yanga yatononoka iyo. Nyaya yanga yanonokesa because hapana rubatsiro rwatanga tichiwana sevanhu vari muinformal sector. Saka tinozvitambira sezvandataura, tinozvitambira. Chichemo chedu icho changu wacho kuti matisians esa anoitwa nokuti anoendera nokuti ari kutengesera apa ndiani, imari yakaita sei ichabhadharwa nevanotengesa, ivo maguidelines waya kuti zvii zvinodiwa kuita. Ngazvive pachena vanhu vachiita matisians, vanhu vachiziva, tichionesana. Ndataura nawo yemari iyoyo kuti yakawandisa, ndataura nawo yekuti hatinozoona kuti selection process yakafamba sei. Izvozvo zvinogona kukanganisa kuenderera mberi kweinformal sector.
Vanga vari mukuru wesangano revanorarama nekutengesa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare neStudio 7. Komiti inoona nezvekutongwa kwematunhu yakasangana nezuro nekanzuro yeguta reUlawayo ikakomekedza kuti dambudziko rekushayikwa kwemvura muguta iri rigadziriswe nekukasika. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Komiti iyi iyo inotungamirwa naChief Ngungumbane yakasangana nemakanzuru pamwe nevakuru vakuru vekanzuru muUlawayo neZuro kuti inzwisise nezvedambudziko remvura ranetsa muguta iri. Nekuda kwekushomeka kwemvura, kanzuru iri kukwanisa kupa vagari mvura kamwe chete pasvondo, uye pane vanhu 13 vafa kusvika pari zvino nekuda kwechirwere chemudumbu. Kanzuru inoti inoda mari inosvika mamiriyoni 41 emadhora ekuAmerica kuti igadzirise dambudziko remvura. Asi bazi rekutongwa kwematunhu rinoti panodiwa mamiriyoni masere chete emadhora ekuAmerica. Vachipindura mubvunzo wekuti sei pane musiyano wakadai, vakuru vakuru vekanzuru vakaudza komiti iyi kuti mari inodiwa ndeye urongwa hunogona kugadzirisa dambudziko remvura kwenguva refu, kwete zvekungogadzirisa kwechinguva chidiki. Imwe nengo yekomiti iyi vaAbraham Welbushu vanove mumiriri weShamva South mudare reParamende vakaudza Studio 7 kuti komiti yavo yakaona zvakakosha kuita musangano uyu mushure mekunge vasangana negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo munguva pfupi yapfuura kuti vanzwe zviri kuitwa nehurumende pamusoro pedambudziko riri muUlawayo. Vabushu vakati dambudziko rekushayikwa kwemvura rinofanirwa kugadziriswa nekukasika.
Tichatarisa zvatakapiwa naminista patakavashedza kuti vatitsanangurire kuti chii chiri kuitika nenyaya yemvura kuBurwa. Totarisawo zvataudzwa nevekanzuru pamwe chete nevezino kuti zvinhu zvinobatana papi. Tozoteverera tichiona kuti zvavatudza pakugadzirisa nyaya iyi zvichaitwa here. Mvura haina kumira zvakanaka muguta reBurwa. Zvino isusu seParliament tinoda kuti vanhu varegere kuzosvika pakuzoshaya mvura. Saka kana zvakadaro zvinotisandudzira isu kuti tishande tigadzirise nyaya iyoyi.
Mukuru wezveutano mukanzuro yeguta reBulawayo Dr. Edwin Swanda vakaudza komiti kuti ongororo yavo yakaratidza kuti pane zvirwere zviviri zvemudumbu zviripo zvinoti dysentery netyphoid, asi havasati vaziva kuti chii chakakonzera zvirwere izvi. Meya weguta reBulawayo vaSolomon Mguni vakaudza Studio 7 kuti kanzuro yakatanga chirongwa chekubvisa mapaipi anofambisa mvura esimbi vachitanga nemusha weLiveve, asi izvo zvichaitwawo muguta rose.
Vagari vari kuti pangave pakaitika kusangana kwemvura yakachena nemvura yatingati yesuwa, so ndo zvatati tizozvionera toka tatorawo mukana wekuonawo mabasa ari kuitika mukati nomusha weLiveve kugadzirisa kuchinjwa kwemapaipi masharu angari ari esimbi kuchiiswa mapaipi eplastiki emazuva ano kuti tigadzirise dambudziko iro riripo risaitika zvakare mukati memusha weLiveve kana tingati musha weBulawayo.
Ambo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti pave nenguva yakareba dambudziko rekushayikwa kwemvura muBulawayo riripo, uye hurumende inofanirwa kubatsira kugadzirisa dambudziko iri vasati pave nevamwe vanhu vakawanda vanorasikirwa neupenyu.
Hapana zvinyuwani zviripo apa. Hurumende ngaione kuti izvo mari yekugadzirisa zvemvura zvavano paMuburuwayo. Hurumende ngaizive kuti izvo nyaya yecoronavirus iriko iyi imwe nyaya ichawedzera kurwara kwevanhu muburuwayo kana nyaya yemvura isina kugadziriswa, nokuti vanhu vanofanira kugara vachigeza maoko avo nemvura yakachena nguva ine yecoronavirus.
Pakurudziro yekuti kanzuro inofanirwa kuwana dzimwe nzvimbo dzingawanise guta mvura, kanzuro inoti kunze kwekuwana mvura kubva kuzvibhorani zvekunyamandlovu Aquifer inogona kuwanawo mvura nekuchenesa mvura ine tsvina inopinda mudhamu reKami kuti igokwanisa kushandiswa nevagari. Kuvepo kwedhamu reGwaishangani kunogona kubatsirawo kupedza dambudziko rekushayikwa kwemvura, asi kupera kuvakwa kwaro kuri kutora nguva nekuda kwekuti hurumende inogara ichichema-chema nekushaya mari. Mune imwewo nyaya, chizvarwa chekuChina vaZheng Shuilin, avo vanonzi vakapfuura vashandi vavo vaviri mwedzi wapera, vanzi vauye kuDare nemusi wa6 Nyamavhuvhu. Mutongi weDare vaEdwin Marecha vati vaShuilin, avo vange vari mumaoko emapurisa, vachauya kuDare vachibva Kumba. Taedza kunzwa kubva kugweta ravaShuilin vaIgnatius Mpfiga kuti vange vabhadhara mari yechibatiso here kana kuti kwete, asi vati hapana zvaanokwanisa kutaura pamusoro penyaya iyi pari zvino. Nyaya yavaShuilin yakasimudza mutauro munyika, vanhu vakawanda vachishora kwavanoti kubata vashandi neseri kweruoko kunoita zvizvarwa zvekuChina zvine mabhizimisi munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vanhu vakawanda vanobatana mukuchema mbuya Chamisa, amai vemutungamiri weMGC vaNelson Chamisa, vakashaya kugutu neZuro. Kushaya kwambuya Chamisa kwakaziviswa neZuro nemutauriri weMGC Alliance Muzvare Fadzai Mahere. Studio 7 aina kukwanisa kubata Muzvare Mahere kuti tinzwe kuti urongwa hwekuradzikwa kwambuya Chamisa huri kufamba zvakadii. Asi Blessing Zulu wa Studio 7 abata mutevedzeri wemutauriri weMGC Alliance wa Clifford Sachiwayo kuti tinzwe kuti zvinhu zviri kufamba sei.
Muri yeZimbabwe tiri kutarisira kuti mbuya Chamisa vacharadzikwa mangwana nguva dza 10 o'clock dzemakuseni. Tiri kutarisira kuti urobwa uhu ndo huchafamba hwakadaro. Iko zvino tichitaura mhuri yeZimbabwe kubva matirimana akasiyana-siyana vari kutofamba vachiuya kwagutu kundoperekedza gamba redu, kundoperekedza mai vedu. Tinoonazve vanhu vakasiyana-siyana kubva nyika dzose dzepasi rino vari kutumira mashoko enyaradzo kumutungamiriri wevanhu President Nelson Chamisa. Tinotarisazve tiri kuona tine rinonzi bhuku rekunyorawo macondolences.
Mungatiudzawo kuti bhuku iri riri kupi vaShachwayo?
Riri kuHarare uko. Kune vaya vari kutadza kufamba kuti vaende kwagutu, vanhu vakawanda izvezvi. Tiri kutarisa namba yakati kurei yanyora ichipawo mashoko enyaradzo kumukuru wenyika, kumutungamiriri wevanhu, mutungamiriri wedu President Nelson Chamisa.
Vanhu vakaungana kupi parizvino?
Vanhu vakaungana kumusha kwaGutu kunonzi kuchidya Makuni Village ku area inonzi Makwirivindi. Ndoko vakaungana vanhu kwa Chiwara.
Ko pave kuzikanwa here kuti vakashaya sei chaizvo?
Kufa kwakaita mama vakangodona. Zvatisatanzwawo isu kuti vakafanei, ndinodaira kuti madhokota vachaongorora inonzi postmortem iyai ndopatichazonzwa kuti chii, asi chatinoziva isu ndechekuti mama vakangodona, vanga vakatosimba vakati gwindiri, asi vakangodona ndobva vazopronounza kuti vashaya kuchipatara nezuro iyeri.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Shachwayo vachitaura vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Masangano akakosha ekunze ari kutsika madziro panyaya yekubatsira Zimbabwe munyaya dzezveupfumi. Izvo zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi zvaive kukonzera kusagadzikana munyika. Paris Club, IMF ne World Bank, masangano akakosha zvikuru pakukweretesa nyika dzepasi rino mari, anoti haasi kuzobatsira Zimbabwe nezvikwerete kana isina kuvandudza zvinhu munyaya dzezveupfumi uye zvematongerwo enyika. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachipindura chikumbiro cherubatsiro kubva kugurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube mutsamba iri mumaoko eStudio 7, sachigaro weParis Club amai Odile Ronald Basso vakati hakuna kukanganwirwa zvikwereti kana kupiwa zvimwe kuchaitwa Zimbabwe kana isina kuvandudza zvinhu munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika. Ichi chibhakera chematsinga nzungu kuZimbabwe nekuti yange ine chivimbo chekuwana donodzo kubva kuParis Club, uko yagara ine chikwereti chinodarika mabhiriyoni matatu. Gungano iri rinotiwo mari dziri kupiwa Zimbabwe kubatsira kurwisa chirwere cheCovid-19 dzinofanira kushandiswa zvakanaka kuti vanokweretesa mari vazode kubatsira mune ramangwana. Asi vachitaura kudare reSenate nemusi weChina, vanove vakati vaisa mitemo yekumutsiridza upfumi, asi pane makoronyera ari kuvhiringidza zvirongwa zvavo nekutengesa mari pamukoto. Mapurisa anotiwo vanhu vanodarika mazana maviri vasungwa kusvika pari zvino nekuramba kutambira dhora remunyika, vachinzi vari kuchikora mutemo weBank Use and Suppression of Money Laundering Act unoti wose anoramba kushandisa mari iri pamutemo anosungwa. Kuti danho iri rinoshanda? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezvemabhanga uye vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Muponda.
Mutemo unotaura kuti Zim dollar kana bond note kana RTGS imari inotenderwa seyatinoti iyo legal tender pachirungu. Saka imari yekuti unofanira kunge uchitambira kuti munhu abhadhare chero nechivi chaada kutenga muZimbabwe anokwanisa kushandisa mari iyoyo. Chaunga watongoita kupa rate apa ndopo unokwanisa kunge uchichinja rate yako kuti rate yako ienderane nezvaunenge wakatarisira.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inodzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vane maonero akasiyana.
Ndinoona riri danho risina kunaka nekuti vanhu pachezvavo havana mhosva. Vanhu vakumanikidzwa nemitemo yaiswa nehurumende kuti varambe maZim dollar. Hurumende haisi kuziva kuti ndiyo yakonzeresa kuti vanhu varambe maZim dollar. Vamangudya nehurumende vakasuspenda kushandiswa kweEcoCash, vakazoti vanhu ngavachibvuma kushandisa EcoCash pamunhu woga woga, asi vakaramba vakadzvanya vakasuspenda maagent line nemamerchant lines. Mamerchant lines nemaagent lines ndiwo anoshandiswa nevanhu mumashop pakutengeserana kwavanoita. Kutaura kunoku, vanotengesa manewspaper, mavenda nevanhu mumashop nevanhu vari kumusha havasi kukwanisa kuti vatambire mari neEcoCash nekuti maagent line nemamerchant lines haasi kushanda. Saka vanhu voita sei kunhaye veduwei? Votambira sei mari yacho iyo yeZim dollar?
Mashoko ava mugano aya atsimirwawo nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Maonero angu ini kurambwa kwemari yemuno kana tingati mabond notes nevanhu vanotengesa kwakonzerwa nekuderera kwemari yemuno kuramba kuchiitika zvikonzereswa nedambudziko rechronic high inflation. Saka ekonomi yaka ita matambudziko inflation anoparadza mashandiro akanaka emari. Zvoita kuti vanhu vakawanda washaye confidence mumari iyoyo, especially my lower denomination notes. Nekuti kana zvinhu zviri kuramba zvichikwira, unenge wakutoda mari yakawanda mirwi nemirwi yema lower denomination notes kuti unge uchikwanisa kutenga zvinhu muzvitoro.
Kunyange hazvo paine maonero akasiyana siyana pamatano ari kutorwa nehurumende, vakawanda vari kutenderana kuti Zimbabwe inofanira kuwandudza zvinhu munyaya dzezveupfumi nekutengesa zvinhu zvakawanda kunze kuti iwane mari yekunze uye kugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
America inoti iri kupa Zimbabwe mari yerubatsiro inosvika mamiriyoni 56 nemazana mashanu ezviuru zvemadhora ekuAmerica, iyo ichashandiswa mukurwisa dambudziko renzara munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura vakamiririra mumiririri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Brian Nichols, Mozhare Stephen Fang vanova mukuru weUS Agency for International Development muZimbabwe, vati mari ichapiwa kuWorld Food Program kuti ibatsirawo vakatarisana nenzara yekushaya zvekudya kutanga mwedzi waNyamafufu.
The United States of America, through USAID, will provide $60.55 million towards the World Food Program's 2020-2021 Lean Season Food Assistance Program here in Zimbabwe. This program will begin in August.
Mozhare Fang vatiwo vanotarisira kuti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vachabatsirikana zvakanyanya panonyanyonetsa zvekudya munandira kusvika kuna kubvumbi 2021.
We'll feed nearly 1 million vulnerable Zimbabweans during the peak of the lean season.
Nyanzvi mune zvekurima uye vari mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vaudza Studio 7 kuti hazvina chimiro chakanaka kuti nyika igare obatsirwa nezvekudya. VaZakaria vati nyika inofanirwa kuvandudza zvekurima kuitira kuti zvekurimisa zviwanikwe nyore uye kuitwe madiridziro.
Saka kana vanhu vachirima vachimirira mvura inobva mudenga kuti atozorima naiyoyo, tichangogara tiri vanhu vane nzara. Paroda kutogadziriswa nyaya dzemadiridziro, mairrigation, toita pamusoro macenter pivot, nyika yose yoti njenjenje nawo. Togadzira zvekare na drip kits edu anokwana kumaruzevha, size yeminda yekuruzevha, size yemuma resettlement scheme, size yemuma small scale ma-A1 nema-A2. Toziva kuti tane mvura, vanhu havachangorimi vachimirira mvura yamudenga, vakurima gore rese hapasina munda unozorora. Saka munyika munotoda kutoshanda. Hatingaiti mbiri yekuti tiri kugamuchira, izvozvo kwete.
Mumwe mugari weMuHarare vaJeff Chaitezvi vati nzara yanetsa zvikuru munyika sezvo vanhu vakawanda vari kutadza kuita mabasa anovararamisa nekuda kwechirwere cheCOVID-19.
Munoona munyika maitika nzara inotyisa kwazvo nekuda kwekusanaya kwemvura kwakaitika makore mairi matatu akateedza nayo. Sova zvatiwo chirwere checoronavhairasi chatekeshera nyika yese nepasi rose. Chawedzera kupa kutambura kuvanhu nekuda kwekushaya kuti vanhu havasi kuenda kumabasa nekuda kwemalockdown akaiswa nehurumende. Izvabva zvawedzera kuti vanhu havachawana cheuviri kuti vawane zvekutenga zvekudya mumba.
Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee, iyo inosanganisira bazi rezvekurima nemamwe mapazi, inoti vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu kumaruwa vakatarisana nenzara. World Food Program inoti vanhu vanosvika mamiriyoni masere muZimbabwe yose vanoda rubatsiro rwechikafu kudzamara mwaka wekukohwa wasvika gore rinouya. America yashandisa mari inodarika mabhiriyoni matatu emadhora ekuAmerica mukubatsira Zimbabwe munyaya dzakasiyana-siyana. Zvichakadaro, veruzhinji vari kuchema-chemawo munyika nemakwiriro ari kuitawo mitengo yezvinhu zvinoshandiswa mazuva ose. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti marita maviri emafuta ekubikisa ave kutangira pamazana maviri nemakumi matanhatu ane madhora mashanu, ukuwo makirogiramu makumi maviri ehupfu ava kuda mazana mana emadhora. Sipo yekuwachisa ine mutengo uri pasi yava kudawo madhora zana nema makumaviri, ukoshuga makirogramu maviri, inoda mazana maviri, nemakumatatu emadhora, asi pari zvino haisi kuwanikwa muzvitoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawire.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, titumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.